Urongo hatinawo ndewe Crisis Zimbabwe Coalition yakabatanawo nemamwe masangano akazvimiririra vava netsutsumo nekugunun'una panyaya yekushayikwa kwaita dzamara. Saka takawirirana kuti tinoda kuisa mubairo wekuti uyu ari kwanza kunge ane ruzivo kana ane chekuita nekuti chichenu kwanza takaitika vanhu kwanza vazobatsira kuti munhu uyu ange achiwanikwa ivape mubayiro uyo kuti zvikwanise kuti munhu iyeye awanikwe achiri mupenyu achirarama kuti akwanise kunosangana nemhuri yake. Ndo urongo hwatanawo. Saka ndofunga pavhiki roro ratakupinda iri after zororo takuchinogadziriswa nyaya yacho yekuti tibudise mumapepanhau nezvemubayiro wacho kuti uchangori marii ende kuti ndezvivi zvatinotarisira kuti vanhu vange vachibatsira nazvo.
Chii chaita kuti musvike pakutora danho irori?
Chinoitika ndechekuti painotogwa munhu especially panguva ineyi yatokutarisira kuti fit inokwanisa kunge nechekuita kana kuti hurumende inokwanisa kunge nechekuita nenyaya iyi, pane vamwe vanokwanisa kunge vachitya kubudisa information yezvinenge zvakaitika asi vanayo vachityira nyaya yeupenyu hwavo kana kuti mabasa avo achizonzi apera. Saka tikufunga kuti ndekumamiriro akaita zvinoi neikonomi yedu munhu akawanikwa chimwe chinhu chinokwanisa kuti chimumotivhete kuti akwanisa kunge achipa information zvinokwanisa kuita nyore nokukurumidzisa kuti chiripo ripocho kuti mukomana anga achibuda achiwanikwa ari mupenyu.
Kunze kweurongwa hwamuri kuita ihwohwu, zvii zvimwe zvamuri kuitawo kubatsira kana mhuri yavo?
Kune mamwewo masangano anenge ane chekuita nekutsvaga chikafu vari kupawo chikafu kune mhuri yekwadzamara. Kwozoitawo vamwe vemalawyers vari kuzamawo kuti patsvakwe nzira dzemutemo kuti dzamara anga achiwanikwa. Vhiki ratakupinda iri muchaona zvakati wande zvine zvaakuitika nekuti taakuona zvekuti kana vari kunonoka kubudisa nekutirudza pane ruzivo kuti munhu aripi zvaakuda kuti vanhu tipinde muzhira mumastreets neuwandu hwedu tichiratidza tsutsumwe. Maybe izvozvo ndo zvingaita kuti hurumende inge ichikwanisa kubudisa dzamara. Chimwe chechinhu zvatakaita ndopuka kungoziva kuti takambobudisa gwaro redu ratinoti statement randakataura kuti vamugabe kana vasingakwanisi kuti vabudise chizvaro chezimbabwe chinonzi itaidzamara taakuchizoenda kuna ana sadiki kwacho kumamember states nekuafrican union kwavanova ivo vari chair kuti tivamobilize kuti varatidze tsutsumo yavo vabvise vamugabe pachigaro chokuva sachigaro wesadiki neau sezvo kadaro haungatungamiriri mapato akakura zvakadaro kana vakakwanisi kuchengetedza zvizvarwa zvemunyika yako yaunotonga iwe usa president.